Hongu maboka ivara iridzimana makuru Zimbabwe anosangatsira amalgamated road teachers union of Zimbabwe Zimbabwe teachers association PTUZ NetTUZ aungana vachisa musoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatiri kuita kuri cover kweeducation tiri pamwe gungano rarunganidzwa Education Coalition of Zimbabwe musangano uyu takaungana pamwe chete nevakuru vehurumende vekueducation kusanganisira minister wedu Musa Mindlove kuti tivowanise musoro pamwe chete kuti ndezvipi zvatingaite kuti education yedu irikave. Maunions anga achitsanangurawo zvavari kuita kusemaunions vachitaurawo maexpectations avo kubva kuhurumende, hurumende ichitaurawo zvainovimbisa kuti ichagona kuita kuti dzidzo yedu ikurumidze kurikava kubva kuimpact yecovid-19. Muchidimbu tinoti zuva iri ravapa zvakanaka varayiridzi vauya kunyange zvavo vanga vari vemuHarare chete vakwanisa kutaurawo nhunha dzavo vachizivisa zvavanodawo kuti zviitwe kuti basa ravo rifambe zvakanaka.
Matimi hurumende yanga yakamirirwa negurukota idzva redzidzo zvii zvavavimbisawo varayiridzi.
Mindlove vari kuratidza munhu achiri kugadzikana muministry asati anyatsobata matomo ake zvakanaka, saka vari kungoti ivo chinangwa chavo chikuru kuengeja vachinzwa pfungwa dzevastakeholders vachiti vanokoshesa pfungwa dzevarayiridzi vachivimbisa kuti vachange vaine kuteerera kwakawanda kwavachange vachiita. Izvezvi hatina chinobatika chatingati ndo chavachange vari chiri dingindira ravo ravari kunyanyofamba naro. Tichatarisa pamwe kufamba kwenguva vachizenge vachititurira mashoko yekuti vaona zvese vahwerengedza zviri pasi kutiona kuti toenda sei kumberi, asi chavativimbisa kuteerera kwakanyanya.
Varayiridzi munyika magara muchichema nenyaya yemihoro, inyaya yabatwa here pamusangano apa?
Hongu yaya yemuhoro taisimbisa zvakanyanya. Vatungamiriri vese vemaunions anga varipo vataura nezwi rimwe chete kuti mari yatinongotambira i21% yemari yatatichitarisira kutambira, zvireva kuti patatichitarisira kutambira 540 tokungwana 115. Mari iyi tikada kuti ishande zvakanaka tazowirirana tikaisa chisungo chekuti tichange tichishandawo 21% yenguva, zvireva kuti murayiridzi umwe neumwe anongozoenda kubasa kamwe chete pavhiki. Aya mashoko ndo azonzi emukuru wedu mutsva watava naye Mindlove vachiti ivo chinangwa chavo chikurusa kuti vadzorere dignity ya teacher, vachiti ivo vane ruremekedzo rukuru kumaticha, vachifara zvakanyanya kuti vachagadzira legacy yekuti varayiridzi vachazenge vane chiremerera chikuru. Asi tichimirira mashoko avo kuti azadzikiswe, isu tichange takangomirira tichishanda zuva rimwe chete, tichitamirira kana Mindlove vakwanisa kutseketudza kuti vanotipa mari vazwisise kuti tinongodawo kutambira mari tichirarama sevamwe. Saka tinofara nechivimbiso chavo tichitarisira kuti kana chazadzikwa tichaendawo kubasa mazuva ese sezvinotarisirwa.